manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 21 2021 makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe. Asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika, unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission NPRC varipo. Boka raka zipa bumbiro remtemo ano raka gadzira kuti tibasero rekuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe nhasi kuitira kuti vakurukure pamwe nekubuda nezvisungo panyaya yegukura hundi. Madzishe aya aungana pasi pesangano reNational Council of Chiefs. Nyaya hombe yataurwa nezvayo ndiye kuviga patsva vanhu vakafa munguva yegukura hundi uye madzishe ekumateberland anonzi apiwa mvumo yekuviga patsva vanhu vakafira mumatunhu avo. Mashoko atiri kutambira anoti nyaya yekuripa vanhu vakafa mugukura hundi haina kutaurwa nezvayo. Kunyange hazvo pabuda mashoko ekuti vamwe vanhu vanogona kubatsirwa, Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwe maonero avo.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe. Asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission NPRC varipo nekuti ndoboka raka zipa bumbiro remtemo ano rakagadzira kuti tibasero rekuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Tiri kunzwa kunzi izvo madzishe anenge awirirana navaMnangagwa panyaya yekuti vanhu vange vachivigwa patsva. Munotora sei danho iri?
Inyaya yakakosha kuvanhu nemafunge nekuzvarwa kwedu sevanhu vatema. Saka inyaya yakakosha nekuti vanhu vanga vachitambidzwa kuviga vanhu kunyika dzavo kwavanogara iko kuvanhu vavo vakashayika. Takaona pakawanda paibiwa matunditoni vanhu vanotambidzwa kuungana zvagara zvichiitika. Saka tinoti icho chinhanho chakanaka chekuti vanhu vanzi vakwanise kudi kuviga. Asi patinoti panoda kuti pazoitwa chakakosha ndechekuti pave nechokwadi inonzi truth telling. Kuvika hakuzi na hakuzi kwa chete kunda kuitua. Tutanga taziwa kuti wana wakafanei waka urewa nani chicha katika waka urewa chichi ya tinga yudisa zokurusha futi mnera mangwana mwere zao ziru kupi ziru kujiei mna ronda mao mwene development boom ya katika ya resina kuitua nene ya kuti wana ngware panguwa ye kupoka na wana wachurewa na urumende uye kuti kutisa zorami ujitika shukari mnjika medu gaba gazi wenye haya ima institutions kuti ma institutions asave anenge achiraniwa nemauto kuti ma institutions ave ari independent kuti asave nemapati anenge akarerekera kuti ma institutions ave ari strong vanhu vavimbi nema institutions so nyaya izvi reform yakanaka chokwadi chakanaka vanhu ngava vachitya vachiremekedza bumbiro remutemo wavo.
Tiri kuona kuti vaMnangagwa vava nenguva vachigara vachisangana vachitaura nenyaya yegukura hundi. Semaonero enyu zvinoreve izvi?
VaMnangagwa vanga vari pakati penyaya yegukura hundi. pakaitika ground wanga vari minister of defense handiti saka handifungi kuti ivo pacho zvavovoga vakatanga kusangana nevanhu vanhu vanga zvitambire nekuti vanhu vazhinji vanenge vachitya kutaura zvakaitika saka nokudaro ndosatora nyaya yenperasi vamunangagwa vaedzawo vaenda pane rimwe danho kudarika president Mugabe kuti vaedza kutanga kutaura asi chinodiwa ndechekuti ngavasiye nyaya iyi inyatsoitwa neNPRC vape NPRC masimba neimari yekuti iite basa iri zvakachena zvisave nyaya dzekutsvaga mavhotsi asi ive nyaya yekugadzisa nekuti kune vanhu vakafa kune mhuri dzakashaya kune mhuri dzakashaya vanoriritira uye Zimbabwe izvozvo pari zvino yakangotsemurwa nepakati nekuti vanotaura chindevere nevanotaura chishona nenyaya yekuground saka nyaya iyo inofanira kugadziswa zvomene kwete kuti vanhu vangosangana sevachiita havo politics politics dzakanaka asi dai vaendesa nyaya yekuumba nyika mberi tinofunga zvisingabudiri pachena.
Mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanhu vakawanda vava kuona zviri nani kuenda kudombaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pasina muripo. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo.
Mumwe mugari womumusha werujeko vanoledge Matumba vati vakandobaiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva.
Ini ndakatozondovaccinatewa kumaprivate clinic mushure mekunge ndaita masvondo maviri nda kundobayiwa kuclinic yekanzuro kurujeko asi ndandisingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nenhau kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva.
Vamatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadhariswa mari inosvika madhora maviri kuamerica iyo yakatarwa nehurumende. Mumwe mugari waJohanis Chihwani avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange vachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba wakamirira kubayiwa.
Kuzvipatara zvehurumende kune dambudzo rokuti ndezvamahara saka chunja mahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu uri kushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda. Vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanotova vashoma zvototi dei zvaibvira vatowedzera manpower yavo.
Mutauriri weZimbabwe National Family Planning Council mumasvingo vaHebert Chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobeva nesangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende.
Vanhu vari kuuya neuwandu hwavo nekuti kwedu hakuna makiyu akawanda. Tiri kubaya vanhu vakati wandaita zuva kubetsera hurumende kuti tishuve kuvesa vadzivirirwa.
Chimwe chipatara chakazvimirira cheSimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid. Mumwe mushandi ataura neStudio 7 paSimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi. Murizi wemakurira private hospital Dr. Phineas Makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanobaya nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubaya vanhu nhomba svondo rinouya.
Hurumende yakazotibvumidza kuti isu vemumaprivate tiite basa irori so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya.
Mutauriri weCOVID-19 Task Force mumasvingo Varojas Irimai vati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokurudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende.
Takwainkluda mafarmacies tikainkludawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government effort. Tiri kuona riri danho rakanaka iroro iro nenyaya yekuti vanhu vakuda kubayiwa nhomba wawandisa macenders.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda. Nezuro vanhu 22 vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvatsitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri 4220 vanhu 376 386 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvatsitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere 122,288 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe 2,271,729
vabai vanomba yepiri vave milioni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana makumi mashanu nevapfumbamwe 1,427,150. Hurumende ine urongo hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato kana kuti party agents pamwe nevanoongorora sarudzo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekudzoka kubva kunoongorora sarudzo dzekuZambia, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosibunu vati kuchengetedzwa kwemavhoti kwagara kuchiitwa nevemapato pamwe nemasangano anoongorora sarudzo akaita seravo. Asi vaBobosibunu vati musiyano wavepo pari zvino ndewekuti kurudziro iripo ndeyekuti munhu wese anenge avhota amirire kuverengwa kwemavhoti.
Ndofunga chatiri kunzwa kazhinji chichitaurwa muchirungu, vanhu vachiti defend your vote, stay defend your vote all the time. Inyaya yakangofanana nenyaya yatagara tinongoita makore ese. Asi kurudziro iripo panguva ino ndeyekuti munhu wese ngaamirire aone kuti zviri kufamba sei, basa racho rafamba zvakanaka here.
VaBobosibunu vati kuvimba nekutarisirwa vhoti nevanoongorora sarudzo vakamirira mapato ezvematongerwo enyika zvinonetsa, nekuti dzimwe nguva vanenge vasiri panzvimbo dzekuvhotera dzose. VaBobosibunu vati chakakosha kutora umbo hwezvabuda musarudzo panzvimbo panenge pavhotera munhu.
Nekuti dzimwe dzenguva vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vasina vamiririri vavo panzvimbo idzodzo, asi muridzi wevhoti ndiwe mapato ezvematongerwo enyika, vanhu varida kungosarudzwa. Saka kureva kuti zvave kwatiri isusu sevagari vemunyika kuti tichengetedze vhoti yedu igone kuzoverengwa iriyo sezvayabva iri patavhotera kana kuti pandavhotera panguva yandinenge ndavhota.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo nzira dzekuchengetedza vhoti dzinogona kuitwa nevanhuwo zvavo vanenge vavhota vanofanirwa kuona kuti zvabuda panzvimbo yavavhotera ndizvo here zvaendeswa kumusoro kucommand center.
Ordinary people vanenge vane mainterest yekuona kuti vhoti yakasvika papi, yakaunda kusvika papi. Ndo vhoti mavhoti averengwa papolling station.
Mutauro weMDCT vaWitness Dube vati bato ravo rine urongwa hwekushandisa nhengo dzaro dzinogara munzvimbo dzinenge dzichivhoterwa kuchengetedza mavhoti.
Saka isusu sebato tiri kutarisira kuti kana takuenda kumaelections tichambenge tine strategy inoti iyo maelection agent edu achabatisana nevanhu kana kuti nhengo dzepati yedu, but vachigonawo kuti vataurirane nevamwe vanenge vari munharaunda iyoyo iri kuitirwa maelections.
Mutauriri weZimbabwe Election Commission vakwani moyo vanoti kuchengetedza vhoti pamutemo munyika kunoitwa nevanenge vabvumirwa nebazi ravo, kwete munhu wese, sezvo paine mutemo wekuti munhu akavhota anoenda kure kunosvika mamita mazana matatu kubva panenge pachivhoterwa. Vamoyo vanoti vanhu vari kutaura nezvekuchengetedzwa kwevhoti vanhu vari kuda kukonzera mhirizhonga pasarudzo.
It is unlawful in our context in Zimbabwe. What I say is that when you vote, yes, you cannot be within 300 meters from the polling station. So what it means is that when you vote and go away.
Hazvibvumirwe nemutemo muZimbabwe nekuti kana wavhota unofanirwa kuenda mamita 300 kubva pari kuvhoterwa. Zvazvinoreva ndezvekuti kana wavhota unofanirwa kubva waenda.
Asi vaMakone vati hapana chinotadzisa kuti munhu avhota adzoke panenge pave kuverengwa mavhoti.
100 meters, ino apply. The 100 meters ziya zvine zvekutizvo. Haufara kukambena kuti polling station. Asi hapana chinokurambidza kuti ungo uri pedyo nepolling station. Kana kuti udzoke patime chizoverengwa zvabuda musarudzo idzodzo.
Nyaya yekuchengetedza vhoti iyi yamutsiridzwa nekuda kwesarudzo dzakaitwa kuZambia yakonzeresa mutauro munyika, vakawanda vachiti ndizvo chete zvinoita kuti sarudzo dzisabirwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 16 vakaurayiwa nezuro mukurwiswa kwakaitika kuChamhembe kwakadziva kumadokero kweNiger. Dunhu iri riri kurwiswa nechikwata chinopfurukidza mwero chiri chechitendero chechiIslam. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vakapfuura vanhu vainamata mumusha weThaim mudunhu reTirabelli. Dutumpengo retropical storm Henry riri kutarisirwa kuvhiringa zvakanyanya dunhu reNorth Carolina, uye richange riine mvura pamwe nemhepo yakasimba. Dutumpengo iri rinonzi riri kufamba zvakanyanya zvekudarika makiromita 110 paawa imwe chete. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutumpengo iri richarova zvakasimba nzvimbo dzinobva muNorth Carolina kusvika kudunhu reMassachusetts. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi ndaita hurukuro negurukoto rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, kana kuti Shadow Minister of Labour muMDCT Amai Paulina Mupariwa.
Ndinoda kuti ndinofara uye ndinotenda President Douglas Monzora neutungamiri kungondikoshesawo kungondiona kuti ndinokwanisa kufana kubata ndakamirira gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, nekuti donzvo randinaro ndinongotarisa ndikatarisa chiso chemunhu ndinoona kuti ndo panofanirwa kunge paine upenyu hwevanhu. Saka ndinonzwa kufara uye ndinoda kutenda President vangu Senegal Douglas Monzora nekundipa kundiremekedza nekundipa chiga chekuti ndimiririre vashandi.
Makashanda kwenguva yakareba musangano revashandi, ndezvipi zvinhu zvamunoona sezvipengaidzo zvakatarisana nevashandi pari zvino muZimbabwe?
Ndinoda kuti ndofunga kuti mararamiro ari kuita vashandi pari zvino netingangoti gore rino gore rapera zvese, mukatarisa totanga neicho chirwere cheCOVID-19 vashandi havasi kukwanisa kuenda kumabasa zvakakwana. Vashandi havasi kukwanisa kuwana donzvo rekuti iko kunonzi kutestiwa, iko kunonzi kubayiwa. Haisi nyore kuchizonowana kubayiwa nekutestiwa kwacho zvinoti nesei yatinoti access pachirungu. Number 2 inyaya yekuti idzo mari dzacho dzinotabirwa nevashandi hadzichatenga chunhu, nekuda kwokuti munyika maakushandiswa mari dzakangoti wandei, iwo madhora yando angoshanda. Munhu wese ari kutengesa chero chinhu mustreet anokutaurira mari yemadhora. Saka kureva kuti dambudziko riripo nderekuti ivo vashandi vacho vanenge vasina mari yacho yemadhora. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yavanotambira haitokwani kuti kana kuti kuri kuda kuchinja pamusika mutema kuti izoita madhora, haitomboripo mari yacho iyoyo. Yatinoti mari zhinji dzinotambirwa nevashandi dziri pasi peyatinoti poverty tatum line. Tikatarisa kuti chero munhu akaenda musupamaketi kunotenga zvinhu, kana munhu achitambira 1000 ingave 3000, hapana zvinhu zvaanenge atenga, anongoona ngotenga 3-4 items. Ko kana ndatenga nemari iyoyo kuti mangwana ndinozokwira vanokwira nebhasi vachienda kumabasa, mitero yedzimba vanobhadhara nei, magetsi vanotenga nei, zvinongowanikwa zviri zvinhu zvakaomarara. Matambudziko mamwe acho ari kuwanika ndeyekuti munoona zvakare pane nyaya tinoti tangowandidai ya sexual harassment pamabasa yatowanda zvakanyanya, nekuti tumabasa tacho turi kuwanika ndetwemakambaniwo mamwe anenge ari madikaya, kuti munhu anenge ari wekambani pake apauya munhu akanga achida kutsvaga basa anowanika kutombotanga anzi tangawandida kuti ndikwanise kuti ndikutore pabasa kuti uive mushandi wepo. Chekupedzesera chiripo ndechekuti nhaurirano dzinoitwa dzatinoti dzetripartite negotiating forum dziyadziya hadzisi kukwanisa kuburitsa chivimbiso chekuti vashandi vange vaine kakuvimba, kana kuti yatinoti trust pachirungu, kuti kana tichinge vataurirana pawanikwe kuti zvatabvumirana ndozviri kuenda kunoitwa. Parungura papachingo tawilida nwa pasi na ya tunoti implementation yeshini shwapumira. Zino wa sunoso konzi resa kuti muma industry mamunosha anduwa ni muma basa macho munosha anduwa imomu. Kunu wanika kwa ni matambuzi kwe kuti ni kuti shatawurwa shayendwa kunu tawurwa nazo. Ashina kuwanisa kuti shukudirira asu. Nakushika kumagumo kana kumpendero. Kukuti vanu mapenzeri ane kutawura kuti vanu wakwanise kuwana kana iri mari kana shuri shubati iso ne shushandi iso anga zingawe zimbaya tunote manani ni mani itadu benefitsa ya ashikwanisi kesho shono kuti ipane kwasina kushika kumapendero kwenyaya saka jimwe shu ni matambuzi kwe kuti ya tinoti TNF Tripartite Negotiating Forum chemba ya inoti washandi washandirwi ne wamiririri wakwanise kunge wachuwana kutawurirana iku shino shika kumapendero kwenyaya.
Takatarisa basara muri kuita iri imi semudzimai matambudziko aya muri kutaura aya anobatawo zvakadi vanhukadzi muZimbabwe.
Ngati kana tichitotaura ukaona dambudziko richinzerudzika riri kutambudza vanhu zvino tozoti iwaya matambudziko anotambudza madzimai vanobva vatonyanya. Tinoti tinotoita two times matambudziko nokuti munobva matarisana kuti kudzimba kwacho kunenge kusina chekudya, kudzimba kwacho mari yacho inenge isina, kudzimba kwacho takuti kune inonzi domestic violence iyai nokuti chekudya kana kusina mirishonga ipere mudzika kana mari isingakwani chekutenga chouviri zvinoreva kuti munhukadzi haakwanise kuwana zvaanokwanisa kunge achipiwa semunhu watinoti mudzimai aripo pakuti achengetiwe kana ari kumba. Mari kana isingakwani zvinoreva kuti mupoto nemvunga mupopoto nekukonana mudzimba kunoramba kwavepo. Nguva ino yakaomera munhukadzi kupfuura mumwe munhu wose. Apa ndobva ndabata nevakaremara kuti tine vanhu vanorarama neurema munyika. Vanhu ivavo upenyu hwavo hunobva hwatonyanya kuoma nekuti patinoti kupambara nekutsvaga kana iri nguva yatinoti yeCovid ino zvakaoma zvinobva zvavaomerawo naivavo.
Imi muri shadow minister muchange muchishanda sei nehurumende mukugadzirisa matambudziko amuri kutaurai?
Chekutanga ndechekuti handina kumbogara ndamboregedza kuramba nichitaura nyaya dzevashandi kana mudare reparamendi. Ndere kuti ticharamba tichipakurudzire kuti yatinoti tripartite negotiating forum ngaitaure zvino zvinooneka zvinobatika zvinobva zvati vanosenzerwa vatinoti maemployers vashandi vanoshanda vatinoti maworkers nevanomiririra vakwanise kunge vachivimba nekuti zvinenge zvataurwa imomo zvinonoitwa nevese vanhu ava yatinoti commitment to implement zvabvumirwa. Chechipiri ndechekuti mishonga yeCovid nepano testiwa Covid zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nyore kuitira kuti ava vanoenda kumabasa vakwanise kuzviwana nekukasira. Zvifambiso zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa kuitira kuti vashandi vawane chekufambisa. Uviri yatinoti mari yacho inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichizobhadhara chekufambisa. Vashandi vanofanirwa kuwana yatinoti living wage. Ndosaka paenda bata kuti mari yacho haitokwani kutenga nokuti kare taiti mari my pay does not take me home. Saka nazvino ndosva ichitungori nokuti mari kana idzo. Saka tichaita zvakanyanya yatinoti dialogue yakanyanya naminista vehurumende vanomirira zvavashandi neve commission ye public service kuti ma conditions of service evashandi ave arungirwa vawanise zvokushandisa kana zvikweredhe zvemota, zvikweredhe zvokutenga dzimba kana kungovakirwa dzimba vopiwa atinoti mabhonzi ekumabhenga aya kuti panozobuda munhu iyeye kubasa akwanisika achingowanawo yatinoti a roof over their head.
Avo vanga vari gurukota rezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti shadow minister of labor muMDCT amai Paulina Mpariwa vachitaura vari parunhare muchirongwa chino chamapihwa neni Ray Choto ndakamirira mumwe wangu Marvelous Mushlanganyauye. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Gamushirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tatiregai timboteera mhuri yevashona iri muKenya iyo takambokurukura nezvayo mwedzi yadarika mushure mekunge hurumende yeKenya yatanga kuvapa magwaro ekuti vange vari zvizvarwa zvenyika iyi. Musakanganwa kuti mhuri iyi kana rudzi rwevashona urwu rwakabva kuZimbabwe kare kumakore angadarika 50 apfuura asi muKenya vanga vasiri kucherechedzwa sezvizvarwa zvenyika iyi, asi hurumende iripo iye zvino yakashandura zvinezvi, yakatanga kuvacherechedza serumwe rudzi rwezvizvarwa zveKenya. Tabata mumwe vakuru vemhuri yevashona vaOliver Muregerera.
Haiye zvinezvi ndodaira kuti danho rakazotorwa rekupedzisira. Zvakaitika kuti vanhu vachipuwa zvitupa, iye zvinezvi vanhu vese vane zvitupa. Kana munhu nemunhu pachake changosarira ndechekuti kana achida kutora pasipoti anongotora. Iye zvinezvi kana zvokuti munhu atange kuitawo bhizimisi rake zvingangokwanisika nekuti vanhu iye zvinezvi vasununguka chaizvo. Chiro chikuru chiri kutifadza ndechekuti izvo vana vasimba chaizvo kuenda kuzvikoro, ende vana vari kumbasa zvinofadza chaizvo.
Kuwaniswa kwamaita zvitupa kunorerutsa zvakadii nyaya dzemagariro enyu? Nokuti tainzwa muchichema kuti mune muchisarurwa nenyaya yekuti hamuoneke sevanhu vemuKenya. Zvashandura zvakadii magariro enyu?
Magariro edu kana kuti upenyu hwedu nekuda kwokuti pane rubatsiro rwaidiswa nehurumende rwafanana nemabhasarizi ekuti vana vadzidze nemari dzaipiwa vanhu vavanhu vakuru. Zvanga zvisingakwanisiki izvozvo kuti zviitike nepamusana pekuti munhu kana usina chitupa hauna mabatsirwo aunoitwa. Zvino iye zvinezvi zvava nemukana wakanaka wokuti zvinhu zvese izvozvo zvakukwanisika kuitika. Chechipiri, vana takukwanisa kumiririra vana zvakanaka kuti mwana adzidze dzidzo yake isapedze. Tinodaira kuti zvaakufadza paupenyu nekuti upenyu hwachinja chaizvo.
Iye zvino vanhu vese vakapiwa here magwaro uye vakawana here zvitupa vese?
Iye zvino vanhu vese vakawana zvitupa. Iye zvino handidairi kuti pachine problem yatiinayo. Ndodaira kuti hurumende yakameka shuwa kuti munhu nemunhu ava nechitupa chake mumaoko. Kana musi unouno ndodaira kuti kwakanga kuine ceremony yakanga iripo yekutambiswa zvitupa iri yakamiririrwa naminister of interior. Ndiye akamiririra kuti vanhu vape vanhu zvitupa. Rakava zuva rakaswera vanhu vese vari ikoko vachitambira zvitupa. Wanga uri musi wa28 mwedzi wapera. Tine tariro huru yekuti upenyu hwedu huchatinakira kana iye zvino chakwanisawo kuti tizvimire mire nekuitawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvaka upenyu hwedu zvinofanana nekuti kana kukwanisa kupachesawo nzvimbo dzekugara, kutenga nzvimbo dzekugara nekukwanisa kuvhurwa mabhizimisi atinokwanisa kuita.
Vakawanda vanoshamisika vamuregerera kuti patinotaura nemi pachirongwa mune muchidedemura rurimi rwaamai. Muri kudzidzisawo here vana venyu rurimi irwo rweshona rwekuZimbabwe?
Rurimi rwedu rweZimbabwe haruna kukwanisika kuti rupere pavana vedu. Vana vedu vari kutaura zvakanaka rurimi rwedu rweZimbabwe vese. Hakuna munhu akarasa rurimi rwaamai. Ndodaira kuti ndochinhu chinofadza ichocho. Kana dai kuri kuti ari mwana munokwanisa kukurukura naye usingatombozivi kuti akaberekerwa kuno anenge achingotaura rurimi rwo.
Totarisawo denda reCOVID-19 vamuregerera. Mati mawaniswa here mukana wekubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri?
Tanga tisati takubayiwa nekuti vanga vachiti vanhu vanofanirwa kubayiwa vanhu vanenge vaine zvitupa. Saka naiye zvinezvi takatofonerwa tichitsanangurirwa zvichinzi pari kuuya madoctors vanofanirwa kuti vauye vazobaya vanhu vedu.
Ndinotenda zvikuru vamuregerera tumakorokoto.
Aiwa tatese.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru vemhuri yevashona vagere muKenya, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ataura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yeguguru hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Tafata shuka kumagumu yechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Murare zvakanaka, vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachoto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika tisenda baku VO.